Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina, nyamavhuvhu 19, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kunzvimbo dzakaita sekumaruwa kungave kumaresettlement areas tiri kuona kuti kunzvimbo idzodzo kuchine dambudziko rekuwanikwa kwemavaccines. Saka zvinenge zvakakosha kuti mavaccines anga achiwanika kunogara vanhu. Tokurudzirawo zvekare kuti ngapaitwawo maoutreach aye mamobile outreach kunzvimbo dzinonetsa kusvika dziya kuchienda dzingave dzimotokari kungave zvimudhudhudhu kuitira kuti Jackson aya anga achiwanika kune vanhu iko.
Hurumende yokurudzirwa kupinda mumisha inogara vanhu ichivabaya nhomba dzeCovid-19. Mutungamiri wenyika anoparura kambani inogadzira gas achiti zvakaitika kuZambia hazviitike muZimbabwe. Vagari vekumasvingo vanoti varikugara vasina magetsi nguva zhinji, izvo zviri kuvhiringidza mararamiro avo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vari kumaruwa vanoti vari kutadza kubayiwa nhomba yeCovid-19 sezvo vari kure nenzvimbo dziri kubayirwa vanhu nhomba. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Mugaro wekushurugwi kuMidlands vaGraham Gavi vati vari kunetsekana kuwana nhomba yepiri kuchipatara chiri pedyo nawe cheshamawande.
But iri kuitika nechekuti mavhakisinzi second dose inogonza haiko kana kuti second dose kana iriko first dose hakuna. Plus nyaya iripo ndeyekuti mitsetso yacho vanhu vacho vanononoka kutanga vozokasikawo ma7 vanozotanga kushanda kana kuma10 ndepotanga kubaya vanhu.
Kuchipatara chetongogara chiri kushurugwi zvakare vamwe vanga vaendako vatiwo vashayawo nhomba yepiri yeSinovac. Mumwe mugari wekushurugwi vaClopas Bunu vatiwo kumboshayikwa kwenhomba dzeCovid-19 kunoodza mwoyo sezvo vanhu vanenge vafamba mitunhu murefu kuenda kuzvipatara. VaBunu vatiwo dai hurumende yakwanisa kuisa vanhu vanofamba vachibaya vanhu mumisha yevanhu vachiti kwavanogara kune vanhu vakawanda vasingakwanisi kufamba kuenda kuzvipatara. Patara nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana.
Auya vose kwedu kunokwana furukwa kuna vamwe vanhu vasingagoni kufamba. Tachida kuti vanhu ivi vanokundikana nokuti kuti tisunge ngoro chaiyo pamwe kumbono iyi vanoda mari vengoro ivavo. Tichida voruyamuro chaigogo kuti vamwe vanhu vanokundikana vayamurike. Paite mamobile zvikuru ndoatoda.
Nyanzvi mune zveutano vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti zvinenge zvakanaka kana hurumende ikapinza vanhu mumisha vachibaya vagari nhomba yeCovid-19.
Kunzvimbo dzakaita sekumaruwa kungave kumaresettlement areas tiri kuona kuti kunzvimbo idzodzo kuchine dambudziko rekuwanikwa kwemavhaccines. Saka zvinenge zvakakosha kuti mavhaccines anga achiwanika kunogara vanhu uye vanhu vaya vanenge vakambobayiwa nhomba yekutanga vasazoitawo dambudziko rekuti vange vachizokwanisa kuwana nhomba yepiri. Tokurudzirawo zvekare kuti ngapaitwawo maoutreach aye mamobile outreach kunzvimbo dzinonetsa kusvika dziya kuchienda dzingave dzimotokari kungave zvimudhudhudhu kuitira kuti Jackson aya anga achiwanika kuikoko kune vamwe kune vanhu ikoko.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori we zveutano muMDC Alliance vaHenry Madzorera vatiwo kana hurumende ikakwanisa kuswededza vanobaya kumisha inogara veruzhinji kusanganisira kumaruwa zvinogona kubatsira mukuwedzera uwandu hwevanobayiwa.
Apa vene mamobile clinics anoenda kumareserva chero mataundi chaimo achifamba achibaya vanhu pedyo nepadzimba dzavo vanhu varoda kubayiwa asi inconvenience yokutsvaga nhomba kwairi ndo inova uodza moyo. Ma second doses ari kunesa chaizvo. Munhu kana akabaiwa Sinopharm vaccine pakutanga, anofanira kubaiwa Sinopharm vaccine pa second dose. Dzimongova vanhu vari kuenda kuma vaccination centers odzonzi, nhomba yako yakabaiwa iya pakutanga zvino hatina.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubasi rezveutano nezvenyaya iri kukurudzirwa iyi, sezvo tatadza kubata mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro pamwe nemutauriri webazi iri vaDonald Mujiri. Asi hurumende inoti urongo hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Hurumende inotiwo kubva nhasi kusvika nemugovera ichange ichitambira nhomba yeSinopharm ine uwandu hwakasiyana-siyana, asi yese pamwe chete iri miriyoni nechidimbu. Hurumende yakazivisa nezuro kuti COVID-19 yakauraya vanhu 25 uye vanhu 452 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru 121 400 nevasere kana kuti 121,498 uye vafa nechirwere ichi vava zviuru 400 vanhu vabaiwa nhomba yekutanga munyika yose vava pamamiriyoni 200,503,486 vabaiwa nhomba yepiri vava miriyoni 340,374 kana kuti 1,348,374. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaparura zviri pamutemo kuvhurwa kwekambani ichange ichigadzira mweya wekubatsira varwere kufema pamwe negas richashandiswa mudzimba nemaindustry kwamutare. Mutoro wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pavasvika kwamutare vamunangagwa vati urongwa hwekuti pange paine kambani yakadai wakagara huripo, asi kungoti kushayikwa kwemari ndiko kwange kwakamisa mabasa. Vachitaura kuchitsama chivatsigiri vavo vange vauya kuzovatambira, vamunangagwa vati vanofara nekuti kambani yehurumende yeVerify Engineering inokwanisa kugadzira mweya unodiwa nevarwere zvikuru panguva ino yeCOVID-19. Vamunangagwa vati kusimuka kwakaita kambani yemagasi iyi kunoratidza hunyanzvi huri muvana veZimbabwe kana vachinge vawanirwa zvikwanisiro, sezvo basa iri rakaitwa nenguva pfupi kwazvo. Vati gasi richagadzirwa richakwanisa kushandiswa munyika uye kutengeswa zvakare kunze kwenyika. Vamunangagwa varumbidza vadzidzi vemunyika vakakwanisa kugadzira kambani yemagasi iyi vakati muzvikoro zvepamusoro muzere vanhu vane hunyanzvi. Vachitaura nezvakaitika kuZambia uko vaEdgar Lungu vakakundwa musarudzo navaHakainde Hichilemba, vamunangagwa vati izvi hazviitike muZimbabwe. asi mutauriri we MDC Alliance mudunhu remanika land va David Panganai vaudza Studio 7 asi kuti muromo waudzare kuinerwizi
bapunza kuti chii chavaitira momo ye Zimbabwe chii chavanofunga kuti ivo vagadzirisa vagonawo zvose zvavakavimbisa kwavari vamunanga kugwane bato ravo rezanupf ndoda kuti vazvizive kuti chakachenjedza ndochakatanga rwendo rwuno tinodifenda voti yedu kusvikira vachamisa vaku state house
mune imwewo nyaya vari kupomerwa mhosva yekuroora nekuitisa pamuviri mwanasikana ane makore 14 mushakabvumi muri machaya vahatirarami mumberume avo vaizviti vanonzi Evans mumberume havana kukwanisa kumiswa pamberi pedare nhasi sezvo pachiri kuitwa dzimwe ongororo dzekuona kuti ndiwo here zvechokwadi baba vemwana akazvarwa nemuchakabvu muchuchisi mukuru wedunhu remanikaland mamutare vatiri vanhu mutyasira vaudza vatori venhau kuti vamomberume vachamiswa pamberi pedare mangwana mutauriri wemapurisa assistant commissioner ponyati vati mapurisa akasunga vamomberume uye akashaya musi wa15 chikunguru ndiana machaya kwete momori machaya sezvaitaurwa vanyati vati mapurisa ari kuda kusunga vaedmo machaya baba vemushakabvu nemudzimai wavo shaimabika nemhosva yekudziviridza mapurisa kuita basa ravo nemazvo vaviri ava vanonzi vakanyebera mapurisa paifirefeta nyaya iyi vanyati vati munhu anonzi memori machaya mupenyu uye mwanasikana waernest machaya vanova sekuru vemufi vabereki vemushakabvu vari kupomerwa zvakare mhosva yekuroodza mwanasikana ari pasi pemakore anobvumidzwa nemutemo ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida mwoyo
Gari vekumasvingo vanoti varogara vasina magetsi nguva zhinji izvo zviri kuvhiringidza mararamiro avo sezvo zvinhu zvakawanda zvichida magetsi kuti zvishande Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera
Vagari vakawanda vanoti vari kupedza maawa akawanda vasina magetsi pazuva sezvo kambani yesisa iri kudzima magetsi iyi isina kana kumbovayambira mumwe mugari wemuhillside amai entrance takaedzwa vanoti kutsvaka dzimwe mhando dzemoto kwava kuvadhurira sezvo vachipedzisira votenga huni kana gasi asi ivo vakabhadhara mari yakawanda vachitenga magetsi ekushandisa pasi pechirongwa cheprepaid meters
kuinda kwemagetsi kwatotiomesera sevagari nokuti mwedzi uchipera indenge ndatotenga magetsi amko mwedzi wose asi ozoonekwa magetsi achiita on and off kana kuti achinda nguva refu zvinozotidhurira nokuti gasi kuti uzotenga zvegasi wozotenga zvehuni neimwe bhajeti inenge yavako yatetisina kurongera
vamwe vagari vanoti nekuda kwekudzima kwemagetsi mabhizimusi akawanda ari kudonhera pasi mumwe muzvina bhizinisi akazvimiririra vakaleb mangoma avo vanoita basa rokuweredha vanoti nezuro vakasera vakagara vasina basa ravaita nekuti magetsi akaenda nekwemaawa anopfuura 10
aiwa vakomana matiurayira basa redu zvenyu mungatiti magetsi anoenda every day for mahours kuda 13 hours saka mungatorora masei munhu zvedu zorora masei imini aiwa vakomana musadaro mhano vanhu vezeza ngavatibetserewo because taa kunyora pabhizinesi redu izvo rokuweredha ungaweredha sei usina magetsi jenareta ungariwana kupi rinoita kuti magetsi asimuke ipapo ipapo
mukuru webasa muhofisi yeconsumer council of zimbabwe mumasvingo vadhumisani munguchini vanoti kudzimwa kuri kuitwa magetsi zvisina tsarukano kunotyora kodzero dzevatengi
isu takandonomerera kodzero dzevatengi tinoshushikana zvikuru nenyaya iri kuitwa nevezesa varivo vanotipa magetsi tikuona kuti kodzero yemutengi iri kutyorwa kuti right of information hatisi kuti tinatsoipiwa zvakakwana kuti tizive kuti magetsi achaenda rini musi upi nguva dzipi vanofanira kutipa zvekuti tizive kuti magetsi achaita nguva achaenda nguva dzipi nekuita kuti tigadzirire tigare taziva uyezve tikuona kuti vari kutyora kodzero yedu yekuti the other issue inotinetsa isusu ndeyekuti maissues of compensation vanoenda magetsi pasina mawarning maelectronic gadgets especially mudzimbomo anodamagek saka maconsumers anenge akukombina nawo kuti anozovabhadhara compensation kumadamaged electrical goods ndiani
vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano romirira vagari remasvingo united residents and repairs alliance kana kuti mura muzvare rumbidzai magrupi ravanoti kodzero dzevagari dzekuwana mvura dziri kutyorwa sezvo magetsi ari kudzimwa kudhamu remutiri ikoko kunopombwa mvura
isu sevagari kudzimwa kwemagetsi kuri kutiafekta kuri kunyingidza kodzero dzedu panyaya yekuti kunopombwa mvura kana kusina magetsi mvura ichasviki kwatiri vagari. Toita zuva rese tisina mvura. Zvakare rinobunikidzawo kodzero dzemadzimai semaresidence, nokuti ndivo vachange vachikwira mumakomo vachitsvagana nehuni nenguva dzinenge dzisingaiti. Izvozvo zvinozokonzera kuabhuza kwemwanasikana.
Mutauriri wekambani yemagetsi munyika Muzvare Priska Utete vakaudza Studio 7 kuti itumire mibvunzo yavo patsamba mbozha, asi havasati vapindura. Gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zhemu vakati vaisakwanisa kutaura nekuti vaiva pamusangano pane ruzha, vakati Studio 7 izovafonera vapedza, asi vakanga vasadaire nhare yavo. Vagari vanoti kuenda kwemagetsi nguva dzakawanda hakusikanganisa kubika mudzimba chete, asi kurikanganisawo kudzidza kwevadzidzi pamasaisai munguva ino yekuvharwa kwenyika nepamusana pedenda recovid-19. Dunhu remasvingo rave nemasvondo anosvika mana magetsi achinetsa zuva nezuva, izvo zvave kufungisa vazhinji dambudziko remagetsi rakamboitika mugore ra2008.
Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization riri kuyambira kuti matano ari kutorwa nenyika dzakapfuma ekuti vanhu vakabayiwa nhomba kare vabayiwe imwe nhomba achavhiringidza urongwa hwekumisa kupararira kwechirwere ichi munyika dzemuAfrica. America, France neGermany ndedzimwe nyika dzakapfuma dziri kuronga kuti vanhu vadzo vabayiwe zvakare nhomba yeCovid-19. Mapurisa emuguta guru reAmerica reWashington DC ari kuferefeta mashoko ekuti pane zvombo zvinogona kuputitswa zvawanikwa mumotokari yakamira pedyo neLibrary of Congress paCapitol Hill. Sangano reAssociated Press rinoti vanhu vabviswa muzvivakwa zvakatenderedza nzvimbo iyi. Kukandirana makobvu nematete kuri kuenderera mberi pakati peMDC Alliance neZANU-PF zvichitevera sarudzo dzemuZambia dzakakundwa nebato guru rinopikisa reUnited Party for National Development kana kuti UPNDP. Mutungamiri webato iri vaHakainde Hichilema vanonzi vanodyidzana nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko ekukorokotedza vaHichilema nemusi wechipiri, vacharamba vakabva vanyora mashoko padande mutande ravo reTwitter apo pavanozviti @jamwanda2 vachiti vakarwa hondo yerusununguko havasi kuzorega vachamisa vachitungamira nyika kunyange vakakunda musarudzo. VaHichilema vasati vakunda musarudzo vacharamba vakange vanyora zvakare paTwitter kuti vaive mutengesi mushure mekubuda kwavakaita pamufananidzo vaina vachamisa nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa kuchamhembe kweAfrica. Nhasi vacharamba vanga vachienderera mberi paTwitter nemashoko avo ekutaura zvehondo pamberi pesarudzo dza2023 nekunyomba vachamisa. Vange havo vave kuda kuzvichenura vachiti vakarwa hondo vave kuunza budiriro munyika nekudaro hapana anozovhotera vachamisa. Asi vamunangagwa vaudzawo vanhu kwamutare kuti zvakaitika kuZambia hazvifi zvakaitika muZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi uye murongi wemabasa muMDC Alliance vaAmos Chibaya. Totanga nekunzwa kubva kuna vaChibaya.
Vanhu vakara hondo kuti nyika yeZimbabwe ive neutongi hwejekerere, nyika yeZimbabwe ive neone man one vote. Mukatarisa zvakabva kuZambia zvokuti izvo vanga varipa vakabvuma kuti aiwa ndarakashwa hangu ndadliwa maelection ndombozorora, ndo zvinoitwa nevanhu vanoziva kuti vanhu ndovane simba rekugadza vatungamiri. Mashoko acharamba aiwa haatauri nemunhu anoziva kuti nyika ndeyevanhu. Nyika yeZimbabwe haisiri kambani yeZANU. Saka mashoko avo kufundidzira aiwa haashandi. Ende isu sebato reMDC Alliance rinotungamirirwa naPresident wevanhu baba vaChamisa tinoremekedza basa guru rakaitwa neavo vese vakarwira rusununguko revanhu veZimbabwe. Uye ngazvizikamwe navacharamba kana vasingazivi, ndivabatsire imi Chibaya nelecture ndiri kuvapa yemahara kuti aiwa varwe rusununguko vakarwira nyika ino kuti vanhu vasungunuke, tinovaremekedza. Uye nyika yeZimbabwe haina kurwiwa nebato reZANU, yakarwiwa nevana veZimbabwe. Ndinodo kurudzirawo zvakare panguva ino kuti mayutsi edu ngaazive kuti hurumende ichaya mangwana ndo vachaisarudza simba rumaoko mavo, ngavaende vandorejesa kuvhota, varejesa kuvhota vochengetedza vhoti yavo.
Vamugwadi, pindurai tenzo.
Hatitarisire zvimashoko akaita sewayo kubva kuvanhu vanofunga kuti vane pfungwa yekuzotungamirira nyika ino nerimwe zuva. Kana munhu achitaura kuti Zipura nezani raisiyo yakarwira nyika inoyi, ari kureva here kuti nyika ino yakanhongwa kana kuti varungu vakazongofunga kutipa independence? Hatina nguva yekuti titsoropodzerwe. Vana vakafira nyika inoyi, our founding fathers and mothers of this republic. Toenda zvekunyaya yekuZambia kai. Iyo nyaya yekuZambia yekuti vaichilema akainde vapinda mupresidency inogoita topic munyaya yemuZimbabwe kutoita maheadlines pakudiko naimi. Hamuziva here kuti muno muZimbabwe tinoita sarudzo, and sarudzo dzatinoita munomuka democracy and elections are not like Coca-Cola. Testi zvakafanana, they don't test the same ka zvekuti unoti kana kuZambia kana opposition ikawina, opposition yemuZimbabwe ndo ichawinawo. Ko hamuzivi kuti muno hamuna opposition munomu, mune ZANU-PF kandobato revanhu. Saka mogoti kwai zvakaitika kuZambia zvinozoitika muno nedivi ripi, zvinogumira ikoko zvichiperera ikoko. Kana vachiti chamisa achatonga tichangoona kamuna 2023 March. Ine kuti isu tikuziva kuti kava munangagwa ndo anenge vari muzo. Havana kuvari kumboenda, hatisi kumhanya, hatina patiri kumhanyira isu. Tichirimo mumazimba umu nokuti tiri kushanda, uye musangano wedu wakaberekwa navanhu nokuti iwo unotakurawo vanhu kumusana.
Vachibaya, todzoka kwamuri.
Vakateerera voga vanongoona kuti mhinduro yapiwayo hainei nemubvunzo wabvunzwa. Asi zvisinei, ndo zvinotitaridza kuti nyika inoyi haigoni kufa yakabudirira, because vanoitungamirira havana klu yekuti nyika inoyi iri kubva kupi iri kuenda kupi. Vana veZimbabwe vachataridza kuti zvehurumende yekudzvinyirira vanhu hatichada. Uye vakataridza zvakare muna 2018 matambudziko ari munyika munomu ari ekuti tine government crisis ichikonzera nenyaya dzelegitimacy crisis. Nokudawo kuti kosarudzo muna 2018 hazina kufamba zvakanaka. Mubvunzo wangu ari pachena kuti mashoko avacharamba munomaona sei, ekuti vachamisa havazobvumidza kutungamirira nyika ino nemao veterans. So mhinduro iripo ndeyekuti isu nemao veterans todourirana chaizvo, uye zvakare ndo vachange vachitori mberi kuti vange vachivhotera vachamisa nebato revanhu nebato reMDC.
Petai chirongwa chedu vamugwadi, tisaswerere kufi yakatiyo.
Vanhu vaZimbabwe vanovhotera ZANU-PF, ndovachavhotera zvavamunangagwa zvekare. Izvi zviri pachena, hazvimbodi zvekuti tipedze nguva kana kutsvaka vadhikishinari yekutsvaka mazishoko mpinyi yechishona yekuda kufadza vanhu. Hatina nguva iyoyo. Vamunangagwa vachahwina musarudzo za2023 nokuda kwokuti vazadzikisisa donzvo ravakawirirana nevana vemuZimbabwe muna 2018 pamanifesto yedu. Tichagadzira migwagwa, migwagwa iri kugadzirwa. Tichagadzira indastri yedu kuti muve nemabasa, mabasa nemaindastri ari kugadzirwa. All those things are happening.
Mukuru mubanzi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna vaAmos Chibaya, murongi wemabasa mubato reMDC Alliance. Vanga vachitaura vari parunare muGweru. Bazi redzidzo yepasi rakabatana neUNICEF rukurudzira vose vakasiyira chikoro panzira nezvikonzero zvakasiyana-siyana kuti vadzokere kunopedza zvidzidzo zvavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Dzidzo iri mudunhu reMashonaland West riri kufamba matunhu madiki ose richikwezva vana vose vane zera rekuenda kuchikoro asi vasaende kuchikoro kuti vanyorese kudzokera kuchikoro pachavhurwa zvikoro. Mukuru mubazi rezvedzidzo yepasi mudunhu reMashonaland West vaGabriel Muma vati vari kudaidzira vana vakatadza kuenderera mberi nedzidzo kuti vadzokere muzvikoro kana vachida kupedzisa zvidzidzo zvavo. Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati zvavari kuita izvi vagara vachingozviita nguva dzose. Vandoro vati chirongwa ichi chiri kubatanidzawo vose vakakanganiswa kuenderera mberi nechikoro nepamusana pedenda recovid-19.
Danho iri tagara tichingoritora, angori maprograms atagara tinawo ekuti tinokurudzira kuti vana vari mumacommunity vasiri kuenda kuzvikoro vaende kuzvikoro. Izvi zvekutanga mebe zvezvizvi mavanyanya kuzviona Nye kuti kune COVID ya zaita kuti mama wanakati wande vasa ita shungu nechiboro. Asa gara tikipinda ma community zari rural and remote sikuru zira kuti vanavese vato kira kuchiboro. Nevaya wani kwa sasa kupeza kuda jutu ma early marriages or any other circumstances.
Mutauriri webazi reZimbabwe Teachers Association vaWilson Taderera vati chirongwa ichi chakanaka sezvo vana ava vanga vachisarira kumashure zvikuru.
Vanga vavana vakamira nokuda kwokushayirwa mari, kukasira kuroorwa kana kuita pamuviri. Vangave vana vanorarama nourema, ivava ndivo vana vatingati vanga vachisarira zvikuru munyaya dzedzidzo. Isu sevarayiridzi tinoti pamberi nazvo, uye izvi zviri mubumbiro repasi rose rinokurudzira kuenzaniswa kwemikana yokuti vana vose vaende kuchikoro pasina kusarura.
Mutungamiri wemagamated rural teachers union of Zimbabwe vaobert masaraure vachiwo chirongwa ichi chakanaka, asi vachitiwo nyaya hese yekushaya mari yechikoro chete, asi zvimwe zvikwanisiro zvakaita sekudya, nhumbi dzechikoro pamwe nemari dzebvunzo.
Kukurudzira kwemuromo chete kungoti uyai uyai tisina kugadzirisa zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvichivatarisa kudzoka kuchikoro, hapana zvakawanda zvatinenge tati taita. Tikatarisa vana vazhinji nenyaya yekuti vari kushaya maincomes, vari kusvika pakuti havachakwanisi kudzokera kuchikoro, kwete kuti havachidi chikoro, vanochida.
Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira zvou vati urongwa huri kuita hurumende hauna kujeka, sezvo ivo nevamwe vasiri kuziva zviri kuitwa asi vaine chekuita nedzidzo munyika.
Dambudziko guru guru ratinaro kuita zvinhu zvisina kujeka. Zvingava zvakanaka kuti dei zvaizikama zvakagarirwa pasi vanhu vakataurirana. Toziva kuti kana zvichiitika kuurungwe zviri kuitisawo kwachienda mbuya, zviri kuitika kuberengwa, zviri kuitawo kukai. So that tinoziva kuti chinhu chatinoita ichi tinoita chinhu chimwe chete.
Asi vandoro vati dambudziko riripo nevamiriri vevadzidzisi nderekuti ivo vakuru vacho ndivo vanenge vachida kupinda muzvirongwa izvi.
Chinonetsa ndechekuti pamunotaura nemaunion leaders ndivo vanenge vachida kunge varipo ivo maleaders acho. Tinenge titori neunion member either weZimta, wePituz, weAtuz anenge aripo chieda naye mumacommunity outreach program dekai. Asi chinozonetsa ndechekuti vari kumusorosoro kwacho maleaders acho ndo vari kuda kunge varipo.
Vandoro vati pari zvino havasati vave kuziva kuti vakapiwa mari neUNICEF, uye havasati vapiwa uwandu hwevana vakasiyira chikoro panzira kubva kumatunhu ose munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Hurumende yokurudzirwa kupinda mumisha inogara vanhu ichivabaya nhomba dzeCovid-19. Mutungamiri wenyika anoparura kambani inogadzira gas achiti zvakaitika kuZambia hazviitike muZimbabwe. Vagari vekumasvingo vanoti vari kugara vasina magetsi nguva zhinji, izvo zviri kuvhiringidza mararamiro avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele. Isikati.